manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri kubvumbi 9/2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti yave neurongwa hwekuti vana kana hama dzevanhu vakabatwa nenyaya dzegukura hundi vave kukwanisa kuwana magwaro ekufa kwehama dzavo. Komiti yeparamende iri kuongorora nyaya yehuori iri kupomerwa vatemba muliswa inoudzwa kuti muzvina bhizimusi vekukwekwe vashepherd tundia ndo vakakumbira kubhadharwa mari yechoko muhomwe kwete vamuliswa iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Hurumende inoti yave neurongwa hwekuti vana kana hama dzevanhu vakabatwa nenyaya yegukura hundi vakwanise kuwana magwaro ekufa kwehama dzavo pamwe nemagwaro ekuzvarwa senzira yekugadzirisa zvimwe zvezvichemo zvanga zviripo zvine chekuita nenyaya yegukura hundi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Urongwa huu waziviswa kuatapi enao mshure memsangano waitwa nasi mubulawayo pakati pemawo masangano anoshanda akazvimirira ega aripa spechi kwa tachema Tevelland Collective ni mnyori mbazirezwe mtemo amai Virginia Mabiza. Amai Mabiza wati zvichitevera msangano wakaitwa pakati pemasangano aya ni mtungamiri wenyika wa Emerson Mnangagwa mubulawayo mwedzi wapera ofisi ya mtungamiri wenyika ichishanda nemamwe mapazi ya hurumende yakaita urongwa hwekugadzirisa zvichemo zvaive zvaturwa nemasangano aya zvakawanda zvacho zvine chekuita negukura hundi. Amai Mabiza audza Studio 7 kuti vange vauya kuzotora gwaro rine urongwa uhu kana kuti implementation matrix muchirungu kumasangano aya vachitoba dzeva registrar general rakatoziviswa kuti rave kufanirwa kuwanisa magwaro ekufa neekuzvarwa evanhu vakabatwa negukura hundi.
Ndauya ndichida kuzotsinhira kuvanhu veMatabeleland region kuti kubva kunhaurwa dzakaitika musi 21 March President wedu Mnangagwa vakazogara pasi nemaofficials avo vakawirirana kuti nyaya idzi dzobatsirwa sei kuti vanhu vekuno kuMatabeleland vawanewo zvavanoshuvira maererano nezvakabuda munhaurwa. Saka ndingangoti muchidimbu kuvape pano kwangu kutsigira nokutsinhira kuti hongu zviri kutobva kuofisi yomutungamiriri wenyika kuti zviitwe semaitiro atatsanangura pano.
Kuwana magwaro ekufa evanhu vakaurayiwa panguva yegukura hundi uye magwaro ekuzvarwa evana vevanhu ava ndechimwe chinhu change chichinetsa. Amai Mabiza vazivisawo vanhu kuti vave kukwanisa kuviga zvakanaka hama dzavo dzakaurayiwa panguva yegukura hundi mushure mekunge vazivisa mapazi ehurumende akafanira. Mumwe murwi wehondo yerusununguko pasi pemauto ezipra avo vange varipo pamusangano uyu retired Colonel Buster Magwizi vati urongwa uhu hwakanaka asi vati maonero avo ndeyekuti zvakakosha ndezvekuti patange paitwa urongwa hwekureurura nekutaura chokwadi pamusoro pegukura hundi.
Hapana kurevesa apa kuri kurehwa nokuti handioni kuti pangavapo kutaurirana nenyaya yegukura hundi pasina kubuda pachena kuti vano urombo nezvakaitika kuti vagamuchire kuti ndivo vakazviita uyezve vakazviita vacho kunge vaiswe pachena mutemo uite nzira yavo wekushanda navo vanozikamwa. Vamwe vacho vari muhurumende izvozvi ndivo vari kutoita mapolicies iwavo kuti vagokwanisa kuti vagomakunda. And I think hapana inonzi political will pazvinhu izvi zviri kuitika.
vachipindura mvunzo wekuti vanoti chine maonero evamwe ekuti urongwa uhu inzira yehurumende yavamunangagwa yekuda kubata nayo vanhu kumeso pakugadzirisa nyaya yeguku raHundi. Amai Mabhiza vati vanhu vanofanirwa kupa hurumende nguva kuti vaone kuti urongwa uhu uchabudirira here kana kuti kwete.
Hongu vanhu vane kodzero yekufungira asi ndinotini vachazoona chokwadi kufamba kwenguva mushure mokunge mapazi ese hurumende anosungirwa kuita zvakasiyana siyana kuzadzikisa zvido zvevanhu vematebeleland region vatanga basa. Vazhinji vavo vanzi vatotanga basa racho mwedzi uno zvichienderana nenhauro dzavachaita nevanhu vari mumatunhu ane matambudziko akasiyana siyana.
Vamwe varwiri vekodzero dzevanhu vanoti guku raHundi yakaita kuti dzimwe nzvimbo dzemumatunhu eMatireland neMidlands dzisarire kumashure munyaya dzebudiriro. Pakaitika guku raHundi, vamunangagwa ndivo vaive gurukota revasori nekuchengetedzwa kwehurumende. Nyaya yekusimudzira matunhu eMatireland munyaya dzebudiriro nekuvaka zvikoro pamwe nemakiriniki uye kuendeswa kwemasimba kumatunhu ndezvimwe zviri kuvimbiswa nehurumende kuti ichagadzirisa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Komiti yeparamende iri kuongorora nyaya yehuori iri kupomerwa vaimbovesa chigaro vekomiti yezvemigodhi vatemba muliswa yaudzwa kuti muzvinabhizimusi vekukwekwe vashepherd Tundia vanozviti vakatumwa nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa kunogadzirisa zvinhu kukambani yehwange koliari ndo vakakumbira kubhadharwa mari yechoko muhomwe kwete vamuliswa. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo kukomiti iri kuongorora nyaya yehuori iri kupomerwa vamuliswa, Valina Dichikomba veZanu PF, vaPrince Dube Kosivanda navaAnele Ndevele veMDC, muzvinabhizimisi vaJames Goddard vati vakakokwa kuHarare navaTundia vachinzi vaida kupiwa mukana wekuti vachere marasha kuhwange sezvo kambani yaiveko yeMotor Angel yainge isiri kuita basa zvinofadza. VaGoddard vati vakaudzwa navaTundia kuti izvi zviitike vaifanira kutanga sangana nenhengo dzekomiti yezvemugodhi uye ndosaka vakazosangana nenhengo ina idzi kumahofisi avo kuBorodale. VaGoddard vati pamusangano uyu vaTundia vakati vainge vatumwa nemahofisi emutungamiri wenyika kuzogadzirisa zvinhu kuhwange. Vati vamuliswa vakataura kuti hurumende yaida kuti vemakambani akazvimirira vashandi nevanhu vari muhurumende mukusimudzira upfumi hwenyika. VaGoddard vati vamuliswa vakabuda mumusangano uyu usati wapera uye vakazosara vokumbirwa mari vamuliswa vatoenda. Pavabvunzwa negweta ravamuliswa Advocate Tawanda Zhwarara kuti ndivamuliswa vakavakumbira mari here, VaGoddard varamba kuti vamuliswa havana kumbovakumbira mari. VaGoddard vati vaTundia ndivo vakavaudza kuti nhengo dzekomiti iyi dzaienda kuhwange uye dzaida zviuru mazana mana emadhora kuti dzisopa vamwe vanhu kuhwange kuitira kuti ivo vaGoddard vakwanise kuwana basa rekuchera marasha kumugodhi uyu. Vativo vaNdevele vainge vari mumotokari mavo apo vaTundia vakavakumbira mari vachiti yaidiwa nenhengo dzeparamende uye paivewo navachikomba navasivanda.
Honorable Temba Mliswa never mentioned them, the sum, never asked for anything. With regards to the $400,000,
yeah, $400,000. Iyi vamuliswa vakabva ndisati ndatombokumbirwa mari iyi kana kuudzwa kuti pane zvaidiwa.
Vati vakakashikamadzwa chose nekiita kwavaTundia uye vaTundia vakabva vavati vaikwanisa kubvisa mazana maviri ezviuru zvemadhora uye vozobvisa imwe yacho kana vapiwa contract yekuchera marasha kuhwange. Vati ipapo vachikomba vakabva vavanyorera nhamba dzeakaunti yekubhanga kwavo kuti vagoisa mari iyi.
Then I said to Mr. Tripia, I said, and this money, what happens to this money?
Ndakabvunza Tundia kuti mari iyi munoida iri cash kana check kana transfer. Ipapo vachikopa vakabva vati ndinogona kuisa muaccount mavo. Sekretari wangu akabva amhanya kunotora bepa vachikomba kubva vanyora mabanking details avo vachibva vandipa vakati ndiise mari mubhengi mavo.
Vati kunyange hazo vakatambira akaundi yavachikomba havana kuisa mari mubhanga uye remangwana racho vakafonerwa navandevele vachivaudza kuti vainge vasina kufara nezvainge zvaitika. VaGodhard vati vakayambirwa navandevele kuti vaifanira kuchenjera zvaiitwa navatundia. VaGodhard vati vakabvuma kuuya kuHarare nekuti vainge vatenda kuti vatundia vainge vachishandira kumahofisi emutungamiri wenyika. Vati vatundia vakavapa okero yemahofisi emutungamiri wenyika epamunhu mutapa building uye vakati vanyorera tsamba mbiri vachishandisa kero iyi, asi vati mushure mekukumbirwa mari ndopa vakazotanga kuda kuongorora kuti vatundia vaive munhu akaita sei. Vati vakazofonera mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vachiti vainge vasiri kufara nezvaiitika. Vati nyaya iyi yakazobuda pachena mushure mekunge vaMohadi vati vaifanira kumhangara nyaya iyi kana vainge vakazvipira kupa humbo kumapurisa. Vati vakamhangara nyaya nekuti vanoda kuti bizimisi riitwe pachena uye vati vakazvipira kusimudzira Zimbabwe. Nhasi vaGodhard vabvunzurudzwa nemagweta enhengo dzeparamende dziri kupomerwa mhosva pamwe nenhengo dzekomiti iyi. Vamwe vachapa humbo kukomiti iyi ndemumwe mushandi wavaGodhard vaDavid Stein, gavhina webhanga guru renyika Dr. John Manguja, vatundia pamwe nenhengo dzeparamende dziri kupomerwa mhosva. Gore rapfuura vatundia vakakoka nhengo dzebhodhi rehwange kuState House chiti dzaidiwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, asi pakasvika nhengo idzi kuState House hadzina kusangana nemutungamiri wenyika. Kunyange hazvo vamuliswa nekomiti yavo vakaratidza kusafara nekushandiswa kwezita nemahofisi emutungamiri wenyika. Izvi zviri kuendera mberi. Komiti yavamuliswa yaiongorora uori hunotyisa hwaiitika mukambani yehwange uye vakazodzingwa kukomiti iyi mushure mekukonana nedzimwe nhengo dzekomiti iyi kubva kuZANU PF. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Godwin Manguja.
Sangano reMedia Alliance of Zimbabwe rinoti rinoda kuti mitemo ine chekuita nezvenhau isambunyikidze vatori venhau kuitira kuti vashande vakasununguka nguva dzose. Mashoko aya anouya apo nyika ine hurongwa hwekuvandudza mitemo inobata kutorwa kwenhau. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, Media Alliance of Zimbabwe yati kodzero dziri mubumbiro remitemo yenyika dzinofanirwa kuzadziswa. Mazi yati inoshungurudzikana zvikuru nekusungwa, kurohwa pamwe nekuvhiringwa kunoitwa vatapi venhau munyika. Gweta rinoshanda neMedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe chapter, vakuda hove, vati basa rekutapa nhau harifanirwe kutorwa semhosva, uye vanotarisira kuti mitemo mitsva ine chekuita nezvekufambiswa kwemashoko igadzirise dambudziko iri.
Mabills aya anofanira kusiyana nezvekucriminaliza journalism muZimbabwe. Kana tichitaura nezvekucriminaliza journalism muZimbabwe, tiri kutaura kuti mitemo iripo iko zvino inoita kunge journalism is a crime. Saka tikatarisa kuaipa pane imwe crimes offense inonzi abuse of journalistic privileges, pane imwe futi offense inonzi abuse of freedom of expression. Saka ese aya ma offenses asiri ma offense in real life, but ma offenses aiswa muaipa kuti anyaradze o akontrole mabasa emajournalists.
Hurumende yavaEmmerson Mnangagwa inoti ine chido chekubvisa mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act, IPA, kuvandudza Broadcasting Services Act nemitemo ine chekuita nezvekushandiswa kwemadande mudande, cyber security laws. Hurumende inoti ichaunza mitemo mitatu mitsva ine chekuita nezvekutapwa kwenhau, uye pakatotanga hurukuro. Bazi rinoona nezvekubudiswa kwemashoko richitsigirwa nezvipangamazano mukunyorwa kwemutemo mubazi rezvemutemo riri mubishi rekunyora bhiri rekuvandudza mutemo weInformation Broadcasting Services Amendment Bill pamwe neZimbabwe Media Commission Bill. Vahove vativo vari kutarisira kuti hurumende igadzirise zvavakataura pamusoro pemitemo iyi, zvinosanganisira kuti vanhu vanoda kutanga television kana radio station havafanirwi kupiwa mari pachena anonzi madonations. vatiwo vari kushushikanawo kuti Zimbabwe Media Commission iri kupiwa masimba ekusungisa vanhu vanenge vakanganisa zvine chekuita nenhau.
Government iri kuti foreign ownership or vanhu vasiri vemuZimbabwe havakwanisi kuona more than 20% yeradio kana yetelevision station. Chimwe chinhu chiri kunetsa ndechekuti government iri kuramba kuti maradio station or matelevision station abatsirwe nezvinonzi madonation. Madonation kungopiwa equipment yekuti all equipment ishandisai kana tangai radio station or television station. Izvi zvinogona kukanganisa especially kana tichitarisira kuti macommunity radio stations kana apiwa malicense.
Kunyange hazvo tisina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvekubudiswa kwemashoko, hamai Monica Mutsvangwa, makurukota ari kuona nezvekunyorwa kwemitemo iyi, akazivisa patwitter svondo rapera kuti vai vakaungana kunyanga nevane chekuita nezvekodzero dzekufambiswa kwemashoko zvakasununguka vachikurukura mitemo iyi. Hurumende inotiwo mitemo iyi inofanirwa kuti ifambirane nezviri mubumbiro remitemo yenyika. Asi mazi tuwo mitemo yakawanda inobata vatori venhau nekufambiswa kwemashoko kwakasununguka inofanirwa kutariswa. Mitemo iyi inosanganisira Official Secrets Act, Censorship and Entertainment Act, Criminal Law Codification and Reform Act pamwe neInterception of Communications Act. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations Children's Fund rinoti vana gumi nevana vemuYemen vakafa nemusi wesvondo uye vamwe gumi nevatanhatu vakakuvara zvakaipisisa zvichitevera kuputika kwebhambo pazvikoro zviviri muguta guru reSanaa umo mune chigaro chechikwata cheHouth. Masangano anobatsira pasi rose ari kukurudzira kwatirwisa namibia kuti zvitano wose anoita kuti vanhuwo zvavo pai guru reTripoli. Hurumende inoti yave kuda kutanga kuripa vamwe varimi vachena vakatorerwa minda kunyange zvayo iri kutatarika nekugadzirisa upfumi hwenyika uhwo waita midigari. Nyaya iyi yaunza kupesana munyika vamwe vachiti inobatsira mukuumba hukama nenyika dzakaita seBritain neAmerica, asi vamwe vachiti minda iyi yakatorerwa madzitateguru nechisimba uye haifanirwe kunge ichiripirwa. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Hurumende iyo yakambopika kuti vachena vakatorerwa minda havaizopiwa mari yekwaripa yave kuimba rumwe rwiyo zvichitevera chiziviso kubva kumapazi ezvemari nezvekurima kuti pane urongwa hwekuripa mari shoma iripo vamwe vachena ava. Chiziviso ichi chinoti mukupera kwemwedzi uno panenge pave nemazita evanhu vacharipwa uye vanogona kutanga kubhadharwa mari dzacho mwedzi unouya. Izvi zviri kukatyamadza vakawanda kusanganisirawo vamwe varimi vechichena vakatorerwa minda vakaita sava ENK.
Ende iyo hurumende yacho ichitadza kutenga mishonga chayo yekurapisa munhu. Yakutaura nezvekushandisa mari yayo kuita zvekutenga mapraza. Amen.
Asi bumbero remitemo idzva ra2013 sematauriro enyanzvi munyadzo zveupfumi vakaliso Jokonya rinosungira hurumende kuripa vachena ava minda.
Mutemo kana wakati munovakombatidza motodzorera mari dzacho. Chingangova chinonetsa vanhu chekuti mari dzacho dziripo here dzokuti vadzorerwe. Vanhu vakatarisa kuti ikonomi yedu iko zvino haina kubira zvakanyatsonaka.
Mashoko aya atsinirwawo nemupepeti mukuru webepanhau reZimbabwe Independent vaDumisani Muleya.
Vanofara kuripwa. Kune vanhu vanoti havafara kuripwa because minda yanga yakabiwa nemacolonizers. Ichokwadi ichocho. So nyaya yekuti vasabhadharwa inonzwisika. Asi reality ripo ndeyekuti kana muchida kugadzira zviri kuitika muZimbabwe in relation neinternational community, unofara kuripwa kuitira kuti tizati zikuti Zimbabwe yakuchinja yakutevedzera mutemo yakutevedzera constitution yakuabhonda maproperty rights and the property rights iyoyo inofambirana nenyaya yecompensation.
Mubudget regore rino hurumende yakaisa parutivi mari inosvika mamiriyoni gumi nemanomwe ekuamerica yekutanga kubhadhara vachena ava. Asi mumwe murimi wechichena akatorerwa munda vaBen Frith vanoti mari iyi idonwe mugungwa. Vanoti semuenzaniso imwe mhuri yakaendesa hurumende kudare reInternational Center for Settlement of Investment Disputes muWashington DC muAmerica yava Bernard von Pessold yakanzi iripwe mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi mapfumbamwe nemashanu kana kuti $195 million nehurumende yeZimbabwe. Asi hurumende inoti pari zvino irungoda kupa mari yemuripo kuvarimi vakwegura kuti vawane kubatsirikana. VaFrith vati vange vachiita misangano nehurumende kuti vaone kuti ndiani angapuwa mari iyi. Vatiwo hurumende kana asina mari yemuripo inofanira kuti ipe vamwe varimi vachiri kukwanisa minda. Mashoko aya atsinirwa nevaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanowo nhengo yeMD. Vabiti vatiwo urongwa hwekuripa varimi ava hauna kunyatsojeka nekuti hausi kuunzwa kudare reparamende.
Zimbabwe inenge kudziva kuti compensation imbori mari and iri for what. Zvese izvi zvinofanira kunge zviri before the parliament because parliament ndo inoapprova budget. Kabudget kakaapprovwa paparliament kadiki diki sereki asi mari dzinongova dzaamari hombe. Zvoreva kuti matsotsi aakutopa mari kubudira parliament kubira vanhu vezimbabwe. In short, the process must be arrested by transparency, by openness and the parliament inofanga iri pasenda pekuzoti zvii zviri kuitika.
Hurumende yezimbabwe inoti nyaya yekutora minda nechisimba iyi ndiyo yakapa kuti itemerwe zvirango zvauraya upfumi hwenyika. Asi nyika dzakatemera zvirango dzakaita seamerica nebritain dzinoti zimbabwe yakatemerwa zvirango nekuda kwekutonga nedemo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu.
Muimbi ane mukurumbira munyika Alec Macheso uyo ari kushanda Cross Sub-Brand Ambassador anoti abatikana zvikuru nezvaaona paashanyira nzvimbo dzakabatwa nedutu mupengo recyclone Idai kuManicaland. Macheso anoti mushure mezvaaona achagara pasi onyora rwiyo rwekubatsira vakarasikirwa nehama neshamwari. Ngatinzwei hurukuro yaaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndatini chekutanga ndakatoona Red Cross Zimbabwe Red Cross Society ndiri humanitarian ambassador ikoko kuti ndova ndiri kushandidzana navo kunyanya kuburikidza nemabasa atangoitawo kubhakare tichikobatsira navo nevanhu rabi yangu takataenda kwakondo divi rechipinge kota kuenda kuchisumbanje kwakondo kunova kwakatorerwa vanhu minda dzavo dzese dzakatsvairwa nedzimba kuti havasina kana zvokudya nemvura ivo nevamwe vakashayikawo ikoko vachiedzaura kuyambukawo rwizi tikanosiyawo vatakandosiya zvokudya pakondo nembatya vanekasiyawo ikoko vanosiyawo upfu neshuga.
Pane zvanyanyo kubatsa here munzvimbo idzi?
Zvinhu zvachiona kana ndichida kunzwa kune kurungunzwa asi ina ndiri pagiraundi inini ndaka ona zvandisiri kunge ndichikanganwa ndachokwanisa kudiona kuchikanganwa meso nekuti ndakaona zvinotyisa uye zvinorema zvinorema zvinorwadza kurwadzisa kunyanya tiwana kuchirwadza isusu aitisiko zoti akatorerwa mhuri yake iye akasara kana ndibaba nemai vatorwa nevana vaenda munhu iyeye paari ndo vatakutyira kunyanya kuti chii chaitika paari ndimai vatorerwa vana navaba vaenda mai ivavo pari zvino sochi zviri mupfungwa mavo zviri meso avo mumwoyo wavo munyama mavo vari kunyanya fungei then ndo zvinhu zvakandityisa zvakutondiremera kuti vanhu ivavo tingatsvakaitwe nzira tigenoke titsvake zvinovatova zvinovarapa vanoti taura te tichitaura se mupfungwa dzavo kana achinge avazivi kuti muneba wako apa hapachina zvimbese dzapo apa hapasina pane matombo matombo akakura kutoziva kuti pasi apa pai vakavharirwa andakabatikana kakaendawo ikoko ikanoonawo rinochemawo nevamwe tipa ground yone hecho se agare tichipawo zvekudya uko nekuedzawo unokansera vamwe.
Uyo anga ari muimbi ane mukurumbira Alec Machesu achitaura naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7. Kanzuro yeguta reHarare nhasi yaparura urongwa hwekuona kuti mabhizimusi ose ari mukati meguta iri ari kubhadhara marezinesi here sezvinodiwa nemutemo. Chirongwa ichi chinonzi chiri kutarisirwawo kuenda kune mabhizimusi mumisha inogara veruzhinji munguva pfupi inotevera. Meya weguta reHarare vaHebert Gomba vanoti mabhizimusi achaonekwa asina marezinesi achavharwa chiripo ripotyo. Vagomba vanotiwo kanzuro yavo yatora danho iri nekuona kuti iri kukundikana kuunganidza mari yekuti ikwanise kugadzirisa zvinodiwa nevagari zvakaita sekugadzira migwagwa, kuwanisa mishonga mumakiriniki ekanzuro pamwe nekuwanisa vagari mvura yakachena. Vanoti dai vemabhizimusi ava vanga vachibhadhara mitero yavo kukanzuro, dai kanzuro yavo ichikwanisa kuita zvose zvainotarisirwa kuita pamutemo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Urongwa hwakaparurwa nadirector weCity Health anova ndiye watakapa simba rekuti anofambisa zvozvo. Mushure mekunge taona kuti guta redu riri kudzikira, migwagwa iri kudzikira, madoza awanda, mvura iri kunetsa, totarisa zvikonzero ndobva taona kuti zvikonzero zvacho zvizhinji zvine nechekuita nekushandiswa mari kusina kunaka mukanzuro kwatiri kumisa. Asi zvimwe zvacho zvine chekuita nemari dzisi kubhadharwa nevamwe vagari vemabhizimisi vanova vasi kubhadhara mitero. Panga patova nehunhu hwekutoti vanhu havabhadhara havakoshese kubhadhara zvinhu zvekanzuro, vanongokoshesa havo kungotaura kuti kanzuro mvura yakasvipa chakati ndo hunhu hwatinga kuedza kugadzirisa kuti honai kaka kuti zvinhu zvichene hunga tichibhadhara, kuti musha wedu usumukire hunga tichibhadhara. Saka pane mabhizimisi vanga vane tsika yekupota vachipa chouvi shandi rekanzuro kuti vasabvunzwe mitero. Vamwe vanga vachitopuhwa nyama chaiyo, maenvironmental health officers anopuhwa nyama pabhotostoro nedoro oregera kugunza license. Saka ndo zvatiri kumisa izvozvo kuti akwete hazvibeti zvinotadzisa guta redu kuti ringe richisumukira richienda mberi.
Mune zvikwata zvingani zviri kuita basa iro rekutevera mabhizimusi?
Taita matimu matatu. Timu yekutanga ichafamba ichitenderera ichiita kuti vanhu vateerere. Timu iyoyo yakapuhwa mari zvokwa mumwe. Yechipiri inoteera inozwa kubata. Yechipiri ikakupotsa. Yechitatu inomwe ichiongorora zvanga zvichiitwa nedzekutanga mbiri dzapfuura. Yechitatu ikakupotsa. Yechina tinobva taiunza ende dzinenge dzine vanhu vakasiyana siyana. Saka tiri kutanga muCBD tobva taenda kumasmaller CBDs emuguta medu, kuna namachitisa, kuna naNewlands, Chisipiti, Belgravia, kwese tichasvika kuna naWestgate. Hakuna kwokuhwanda. Zvakangonaka ndezvekuti mabhizimisimeni edu nemaumani edu ngaaende kukanzuro anoteerera license iyoyo, nekuti this time hapana pekubuda napo takaka maneti.
Vari kutambira sei vagari iro danho irori?
Kuona kwatiri kuzviita vagari vari kufara chaizvo, nekuti hakuna mugari angafarire makore nemakore kuti Harare yaita kolera, Harare yashaikwa mvura, Harare yaita typhoid. Nekuda kwevashoma vanenge vakachengeta mari dzeguta dzinofanira dzichishandisa mabasa emuguta.
Vanga vari meya veguta reHarare vaHebert Gomba vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheThe Connection na 8 PM, apo tiri kutarisa zviri kuitika kune vechidiki vakawirwa nedambudziko recyclone Idai. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Hurumende inoti yave neurongwa hwekuti vana kana hama dzevanhu vakabatwa nenyaya yekukura hundi vakwanise kuwana magwaro ekufa kwehama dzavo. Komiti yeparamende iri kuongorora nyaya yehuori iri kupomerwa vatemba muliswa inoudzwa kuti muzvinabhizimusi vekukwekwe vaShepherd Tundia ndo vakakumbira kubhadharwa mari yechoko muhomwe kwete vamuliswa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Chris Gande.
Soku izika disenda baku VOA.